mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 26 kubvumbi April 2021 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year on year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova vadzidzisi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe 1557 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kumatebeleland south nezuro. Vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muzimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematanhatu ane mazana matanhatu kana kuti 336,600. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine makumi masere nevatanhatu 38,086. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi maviri nevatatu 35,123. Zimbabwe Statistics Agency kana kuti Zimstats inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year on year inflation wakadzikira nezvikamu zvinodarika makumi mana nemashanu kubva muzana 45.85%. Mutengo wokukwira kwezvinhu unonzi waive pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nemana kubva muzana 194.7%. Asi vamwe vanopikisa vanoti havatenderani nezvinoitwa neZimstats pakubuda neinflation vachiti mitengo yezvinhu iri kutokwira. Vashandi vehurumende vari kuchemawo kuti hurumende iri kuti iri kugadzirisa upfumi asi yakavatsika pauro isingavawedzere mari zvopa kuti kwainoti kuderera kwemitengo kushaye basa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vaGilbert Mponda.
Inflation iri kudzika nekugadziriswa kwoupfumi kuri kuitwa nematanho akatorwa nereserve bank neminister of finance nehurumende. Matanho aya anosanganisira kuvepo kweforeign exchange auction market yekureva kuti izvo vamwe vanga vachitenga mari pamusika mutema vachizotihodhesa mari iyi vaakuiwana pamusika weauction exchange rate. Zvakureva kuti vakuwana mari yavo pamutengo uri nani, zvinoreva izvo kuti havachakwidzi mutengo zvakanyanya. Totarisawo zvakare kuti kudzikama kwaita Zimbabwe dollar kuri kukonzerawo izvo kuti vana muzvina bhizimisi nevanogadzira zvimwe nevanobika zvimwe varegere kungokwidza kwidza mitengo.
Ko sei zvichidaro?
Nekuti kazhinji mari painenge isina kugadzikana vana muzvina bhizimisi vanotanga kungokwidzawo mapurisi zvisina tsarukano, nekuti vanenge vachityira kuti mari iyoyi mangwana inenge isingachatengi zvakati wandei. Saka nokudaro vanogara vatokwidzira mutengo nechekare vachityira kusagadzikana kwemari ikoko. saka nekugadzikana kwaita zim dollar kwemwedzi yakati kuti yatadarika iyi zvakureva zvekuti vemabhizimisi price wakuita agadzikane zvinoratidzawo kuti izvo kune yatinoti confidence muekonomi yekuti vanhu vari kutendera kuti kwakananga upfumi hwenyika ndiko chaiko kwakagadzikana nekuti vanhu havasi kuvhunduka
munganyatsotsanangura here pamuri kuti vanhu vaane chivimbo nemari apa vamuponda tichitarisa dhora remuzimbabwe
kuti kazhinji zvaitika ndezvekuti munhu aingoti akabata zimbabwe dhora rake akutomhanya mumusika wedza musika mutema oro pese paakwanisa kungonotenga maus dollar zvaibva zvakonzera izvokuti pave kakusagadzikana kumitengo nekukarenzi saka vanhu kutendeka kwavari kuita ndiko kuona kuti mari yemuno yaane chiremu uyezve reserve bank neministry of finance vari kutora mamezures akakodzera kuti mari dzidzikame tozotarisawo kuproduction level
pane zvakawanda zvachinja here apa vaponda
uchayeuka gore rapera kwakamboda kuti netse nyaya yehupfu nenyaya yeruramiri nenyaya yechikafu mafuta nezvimwe zvakadaro izvi ndo zvinonyanya kukonzera kuti inflation ikwire nekuti munhu wese anotsvaga hupfu nemafuta ekubika saka zvinhu izvo zvikawanikwa zvakadzikama mutengo zvinoreva izvokuti mapurisi haanyanyi kukwira zvekupengereka zviya totarisa kuti gore rino kunenge kune yatinoti bamba harvest gohoriya rakawanda zvisati zvamboonekwa kwemakore ndofunga tingangoti makumi matatu adarika hakusati kwamboitika gohwo richaonekwa gore rino
izvi zvinorevei takatarisa upfumi hwenyika
zvinoti chibage nehupfu nezvirimwa zvinobuda muzimbabwe zvakati wande izvi zvinopa yatinoti confidence kuvanhu nokuti confidence inototanga kutoitika panonge pachinaya mvura vanhu vachitozvona kuti aiwa gore rino kutanga kuine goho vanhu vanotanga kuve neconfidence nekudzikama kwete kuvhunduka vhunduka kuti tichadyei tichafamba sei izvozvo zvinotiwo mapurisi adzikame nokuti inflation kazhinji inenge iri forward looking
nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vagilbord muponda vange vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 Mamwe masangano anomirira varairidzi anoti ari kutambira mashoko ekuti vamwe vabereki mune dzimwe nzvimbo vari kurova nekushukurudza varairidzi muzvikoro zviri munharaunda yavo mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti vari kutambirawo mashoko ekuti rimwe bato rezvematongero enyika riri kuedza kurwisanisa vabereki nevarairidzi mukuru weMapadze Primary School kuzaka pamwe nemutevedzeri wake vanonzi vakarohwa nevabereki vevana vavanodzidzisa vakafanobata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association ZIMTA vaGoodwill Taderera vashora vabereki vari kushungurudza varairidzi vachiti vabereki vanofanira kunzwisisa kuti varairidzi vanofanira kugara zvakanaka kuti vape dzidzo yakanaka kuvana vavo taedza kubata mutauriri wezvedzidzo vataungana ndoro asi nharembozha yavo yange isingadavirwi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tabata vataderera kuti chinzwe pamire sangano ravo
nyaya hombe ndeyekuti vabereki vanzwisise kuti varairidzi havangashandiri pasina unoona hapana zvinhu zvinombonetsa dai kukunzi vanoda ivo vabereki kugara pasi navarairidzi vonyora pasi zvose zvinodiwa nemunhu kuti agonewo kurarama nokuti varairidzi havana mukana wokubva pachikoro vachienda kunoshanda kana tichitaura takanangana nemari yavari kutipa ukasatobva pachikoro unouraya vana vako nenzara sazvoda kuti ivo varairidzi vawanewo mari dzinoringana kuitira kuti vasaramwe mabasa hona katanonoka nyaya iri apa ndeyekuti ukatora kuti mari yatinotambira savarairidzi woisa yechikafu apa Uisha yekuti kana ukarwarirwa nemwana. Uisha yekuti rendi apa. Uisha yekupfeka mbatya apa. Uisha yekuendesa mwana wako kuchikora. Uchaona kuti ivo vabereki vacho vanogona kuona kuti mari zvechokwadi kuratambirwa navarairidzi haikwani. Ko ungaenda kubasa here? Kungonosenza kuti udzidzise vana vevamwe vanhu. Iwe usina kana chimwe chaunogona kupunduka nacho. Usingakwanisi kana kudii kana kupfakanyika. Uchingoti mari yese yauya. Iwe yopera usina kana zvawamboita. Zvakananganawo neupenyu hwako iwe.
Saka vatadereera imimi sevarairidzi munotiiko vabereki vanonzi vari kuita izvi.
Isu seZimbabwe Teachers Association nyaya iyoyo inototikatyamadza zvikuru kuti vabereki vanogona kusvika pakudaro. Nekuti ivo vabereki vangadai vachitobatana nesu kuedza kuti vaite kuti hurumende ibhadhare varairidzi mari dzinokwana kuti vana vavo vagowanikwa vachidzidziswawo zvakakwana.
Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chamunyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Tadereera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Murume wekuZimbabwe anogara kuUnited Kingdom akatongerwa makore maviri mujeri mushure mokupomerwa mhosva yekukonzera kufa kweumwe mudzimai nekumurapa kwaakaita nenzira dzechivanhu. VaLindon Nindi vanonzi vakarapa muzvare Sofia Jekecha vanobvawo kuZimbabwe avo vaiti mudumbu mavo makange muchirwadza. Nindi anonzi akashandisa fodya yebute mumuno mumukanwa uye nekuzodza nebute muviri wamuzvare Jekecha. Izvo zvinonzi zvakakonzera kuti muzvare Jekecha vahotsire zvakanyanya kuchinzi izvi zvakakonzera rufu rwavo sezvo muviri wavo wakange wave nemuchetura unowanikwa mufodya wenicotine wakawandisa. Vana chiremba vanoti muzvare Jekecha vakange vaine chirwere chemwoyo chavange vasati vaziva. Tabata Dr. Masimba Mavaza kuti vatitsanangurire zvizhinji.
Chakaitika pandiso kuti pane musikana akanga achirwadziwa nemudumbu anogara kunzvimbo inonzi Nottingham kuno kuEngland. So akaedza kuenda kuzvipatara asana chiremba vakakasika kuona kuti chii chiri kumukonzera kurwadza. Zvakaita kuti vabereki vake vakatiwo namba yemumwe munhu wekumusha anoshandisa mishonga yechivanhu watingati pachirungu herbalist kana kumusha tingangoti murapi. Saka mukuru uyu akabva kunonzi kuNewcastle achiuya kuzorapa musikana uyu. But maratiro akanga ari kuita aishandisa kurapa nebute.
Airapa nebute mungazivavo kuti aizvifambisa sei apa?
Zvaaita ndezvekuti aiti kana akamisa bute mumhuno nekumukwiza bute mumuviri make mese akahetsura zvaigona kuvhura mapapu ake nekuti chirwere chake chinenge chipere. Uyezve anotenda kuti iye kana akashandisa bute vadzimu vaikwanisa kubata pari kurwadza nekurapa musikana uyu. Saka vasinge vabvumirana kudaro akatiwa mari yake inoita $150 yebasa rake nemari yebhazi kana yekufambisa yaakapiwa. Saka azora musikana yubuteriya yekubusa rimwe mumuno rimwe mukanwa. Musikana uyu akabva akatsidzwa nebuteriya nekuhetsura kwakabva kukuwadza. So musikana akazoonekwa anachiremba pa postmortem kuti akanga ane condition yemwoyo yairwadza saka mwoyo yake hauna kukwanisa kumirira simba rekuhetsura nefodya yanga yapinda mumuviri mukanwa nemumunhu zvakabva zvaliga to minor shock and akabvaita quickened heart failure achibva afa so paakatanga kuita masaidzi heart failure paya uyo akamboti hapina zvinoita kana uchinge wabata wazowabute achiita right asi pavakazoona kuti no munhu haasi kuchanduka ndobva vakazofonera ambulance but hazvina kuzoita zvakanaka vakasvika musikana uyu ashaya.
Makatarisa zvakaitika apa Dr. Mavasa, munofungei nenyaya iyi? Chii chamuri kuona chamungatiudzawo?
Panyaya iyi chatinotidza ndechekuti kunyange hazvo mukuru uyu anga asina chakaipa chaanga arida kuita, anga ari kuedza kurapa, asi tinodzidza chimwe chete kuti kana tiri kunyika dzevatorwa uye even tiri kunyika yedu kumusha, ngatisatorei basa rekurapa hatisina uzivo nahwo. Ngatisatorei kana kuti kuchimbidza kumhanyira kushandisa mishonga kana kugovana mapiritsi tisina kuenda kwana chiremba kumusha. Kana tiri kumusha kuZimbabwe, vazhinji vanofira mudzin'anga. N'anga hadzisungwi, dzinongopiwa warning zvopera zvakadaro.
Avo vange vari Dr. Masimba Mavasa vari parunhare kuBritain neStudio 7. Dzebato reMDCT inotungamirirwa nava Douglas Munzora dzinoti dzanyora gwaro kudare reparamende nekune mamwe mapazi ehurumende pamwe chete nekumapurisa vachiti nyaya yemari inoita mamiriyoni matanhatu yamadhora inonzi yakatsakatika mubato reMDCT inofanirwa kutaurwa nezvayo uye vanhu vane mari iyi vaidzore uye vasungwe. VaPaterson Murimoga avo vanoti vari kuita izvi nevamwe vavo vavasina kudoma vanoti nyaya iyi inofanirwa kuongororwa uye hurumende inofanirwa kutora nyaya iyi neuremu hwainahwo. Vanoti kana pasina chaitwa nenyaya iyi, ivo nevamwe vavo vachaenda nenyaya iyi kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Avo vanoti vanoratidza kutonga nyaya dzeuori vasina kwavakarerekera. Tabata VaMurimoga kuti tinzwe nezvenyaya iyi uye kuti tinzwisise zvavari kuita pamusoro payo.
Kunyora ndeyekuti isusu munotiziva tiri bato rinomirira vanhu, rinomirira zvino zvevanhu, rinoshanda richiisa zvinhu zvavo pachena. Tinoda kuti nyaya yedu yatiri kuti vamunzora vanoita akaunti for the 6 million yandakashaya semusangano.
Chii chamunoziva pamusoro penyaya iyi, pamusoro pemari yamuri kutaura 6 million?
Chandinoziva kuti mari yakashayikwa muhomwe yemusangano. Yakashayikwa zvakanga zvakawirirana semusangano kuti mari iyi yaizoshanda basa iroro kutakura vanhu vachiuya kucongress. Hazvina kuitika izvozvo, mabhazi akazotorwa nechikwereti. Saka mari yacho nokuti yanga isiri muhomwe yemusangano, ndosaka tichiti vamunzora itai akaunti for 6 million kuti yakaenda kupi, yakashandei.
Iro bato renyu reMDCT harina kuongorora here nyaya iyi? Rinotiwo pane mari isiri kuonekwa.
Bato renyu reMDCT munoziziva kuti pane utungamiri huripo, pakanga pane utungamiri hwamadha Mutokozani Kupe hunova hwakazoenda pabasa vamunzora ike zvinondorova mutungamiri webato. After the AOC, hapana kitu hivyo ni hivyo wa takeover. Yemuti mambani wa kipana na masimba wa kitambi zana chizitanda kuti hivyo ambao chukosa kurao ike zinyo wa kubo gara parutiri ini nda kusa kura hapana kitambi zana mapaza vami hiva hapa. So uchunga mili hivyo oje kari chino tangina kuti hausi kutofara ina hausi kutofara kuti maria kafamba stay.
Chii chati chaitwa pamusoro penyaya iyi kusvika parizvino?
Takaenda kumapurisa tikamhara nyaya kumapurisa, tabva ikoko taona mapurisa vasingatori matano. Takaenda kuzati, tabva kuzati takaenda kuna Minister of Justice tapa ikoko last week taka pisi kuna parliament izo suwa tiri kushikiro gazira masamba yukupete china lengwa yuwe ni parliament lengwa senate suwele nende kutinyaya ijibit wewe ni parliament kutinyengo ze parliament kana tine za parabosa parliament hai zinjibwe yukupa LSTG place yukutuwa nwavande ya zavani nwa ita nwa zote wa zoecha anza embezi mzogula pachena chofamba barali mwecheche.
Asi wa mwanzo wa mwuku taura wawasatu wabatu wa ni mwosha kai
wawasatu wabatu wa ni mwosha wawasatu wa sungwa atisi mwati konzero chii apapawa ni mwezi ino kwa nakita mina upapa taka mangara kesi edu
ino wa mwanzo wa makambo taura na wei ripa msore penya yaishi
wakata wanavo msu wa 18 December kana nisinga kanganifu jawai ni taura ni jokutu marifo chatura mari kutureta kama US dollars
ndi kati
zakato dano ni mapurisa kutuwando papu shawano ziwa maeramu niya yae kusangangira ino mshare toko zari kupe ino da ino wakashi goku mapurisa mchele zeri wee usaji garu ya kusangana baba mungi mkomi kivakashi zashikari kumapurisa
zino se pasi na chati chaitua chichi leta kutivuo sewa makabu za nyeshe nyayayi kusangangira na mapurisa wa saita zwanu fangira kuita ninyayayi
mkuma kamino kwa wande mwesta kandati kisisi kuchikini mshishi siya kipasi na kutu wa machano ya kutu wa mwuzi wa hika dee chiwita za mpaina wa wanda kwa hindi wata hindi kuma kuhisa kikini kuwa machete ya mbili mwesta katana chini upana mwesta kipa petisheni ya kutu wai wa mwuzi wa wasi na kuhisa wa kuma kuhisa sana hizo lezo wa siku zotimisa chikini na kukatati go kwa msuru wa mtu mbili wenyika lukuta kwa mbona mtu mbili wenyika chunga atina jili ya haka lirikira panyaya zana na mfumira panyaya zana na uba jaya moyo even haingari mtu weziri wake chayi baba kwa hati chikini na hila kuchina hata wasi kwa chikaro mshere mwenyezi kuhi mambu kumira wa sana chukuta sila mtu baka kwenye wana na mfumira na uba jaya kwa wengea zana kwenye wa kaka fana na nisa chiku nini na wangu zura zatiru chingama chenye sarapatia chigogo kutia mtumabili wenyika chuta kwa mtumabili wenyika hafura mbaka pita mungu kukesugitu wa mungu mafati yesaya
abo vange vari umwe weba nuda kuti mari inonzi yaka sekatika kubaku MDCT injoswe uye kuti akaitora asungwe va Patson Murimoga vari parunare kuharare ne Studio 7 tataza kubata va Monzora asi tabata mutauriri wavo va Lloyd Damba vakati izvi ndezvowanana zvinobva kuvanhu vasina chimiro chekutaura pamusoro penyaya dzakadai vati mari dzose dzinoshandiswa nebato ravo dzinobudiswa mushure mokuongororwa nokupiwa mvumo nevanhu vazhinji mubato izvo vanoti zvinotadzisa kuti mari ishandiswe nenzira isina kufanira vadamba vati kuti mari ibudiswe pane vazhinji vanofanira kuisa ruoko rwavo pakupiwa mvumo kuti mari iyi ishandiswe vadamba vati vakaudza vanhu ava kuti vauye kuzotarisa mabhuku emari yebato iri asi havasi kuuya asi vachienda kumapurisa nekuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vasvibise zita rebato nevatungamiri varo. Vatereri tine urombo kuti hatisati tagadzirisa zvinhu kuti mutangidze kutumira mameseji enyu senguva dzose kana zvanaka tichakuzivisai.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Kuchikamu chino, tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Zveutano mumatunhu mazhinji emuAmerica vatangidza kubaya vanhu mushonga wenhomba yeCovid-19 weJohnson and Johnson mushure mokupiwa mvumo nemapazi ehurumende anoona nezveutano eUS Food and Drug Administration neUS Centers for Disease Control and Prevention. Kushandiswa kwemushonga uyu kwakange kwambomiswa mushure mokuonekwa kuti vamwe vanhu vechidzimai vari pasi pamakore makumi mashanu vaigwamba ropa masvondo maviri kana matatu mushure mokubayiwa nhomba iyi. Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vanoti zvakawanikwa pamusoro pemushonga uyu hazvityisi zvikuru. Dr. Ranga, vanokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba iyi.
Kune CDC neFDA vakaona kuti benefits emushonga kana kuti zvinobatsira mushonga are better than my risks, which means kuti of course kune vanhu vashoma vanoita ma blood clots aya, but in terms of benefit yenhomba it's better kuti vanhu vawane nhomba. Chandingataura ndechekuti machiremba nawo neveutano vanenge vaakuziva kuti votarisira zvipi kuti kana munhu akawana blood clot akurumidze kuwana rubatsiro. Asi ndinoona kuti kudzoka kwenhomba kwakanaka chaizvo, nokuti kune dzimwe nyika sekunana South Africa, probably even Zimbabwe, ndo imwe nhomba inokwanisa kushanda ichibatsira.
Pane zvaitwa here kukurudzira vanhu kuti mushonga uyu wakanaka kushandiswa?
Zvaitwa just kuti vanhu vava ne more information, neyatingati iyo guidance, kuti kana vanhu vapuwa nhomba yeJohnson and Johnson vanofanira kutarisira zvipi. Right now vari kuti maybe 2 to 3 weeks vanhu vakati wandei ndo pavanokwanisa kuita maclots aya, and it seems like ari kuaffecta madzimai vanenge vechidiki. Saka kana vanhu vakaita masymptoms emaclots, you know, like sokufemera pamusoro kana kuzarirwa nezvakadaro, vatora Johnson and Johnson, vane nhomba yeJohnson and Johnson, vanenge vachizofanira kukurumidza kuona machiremba so that they can get the right help.
Munoti kuruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa kana kusashandisa mushonga wenhomba yeCovid-19 uyu weJohnson and Johnson?
Zvinotaura Mr. Wane ndezvekuti as we have been saying, sema healthcare professionals, nhomba yese vanhu vanofanira kutora nhomba iri available to them. Saka zvandingataura, Johnson and Johnson ndeimwe yenhomba yeCovid-19 yekuti kana iriyo iri available seSouth Africa kana kuZimbabwe kana dzimwe nyika even muno muAmerica, kana iriyo iri available, inini sachiremba handione pane dambudziko rakanyanya kuti vanhu vatore nhomba iyoyo. Of course any medication inouya ine marisks kana maside effects, but kana tichitarisa benefit versus risk, it's probably better to take the vaccine.
Nyanzvi mune zveutano uye vachishandira mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbiso Ranga, vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Statistics Agency inoti mutengo wokukwira kwezvinhu pagore kana kuti year-on-year inflation wakadzikira. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti mune dzimwe nzvimbo vabereki vari kurova varayiridzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.